Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uyu uchange uri musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance.
Makurukota ehurumende maviri achaita musangano wemihoro nevashandi vehurumende nemusi wemuvhuro.
Zvinoreva kuti 7.9 million people avagoni kuwana mari inodarika $28 per month. Izvo zvoratidza kuti vanhu vakatarisira kubatsirwa nehurumende kuti vararame.
Imwe nyanzvi mune zvemari nekutengeserana inoti vanhu varombo muZimbabwe vanopfuura mamiriyoni manomwe havana kurubatsirwa rwakapiwa mubhajeti rakaziviswa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveupfumi vamutori Ncube pamwe negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vanonzi vari kutarisirwa kusangana nevashandi vehurumende nemuvhuro unouya kuti vaenderere mberi nenhaurirano dzemihoro idzo dzakasiyirwa panzira mushure mekunge vashandi varamba kutambira mari yakanga yaiswa patafura nehurumende. Musangano uyu wakaziviswa navaMavhima nechitatu mudare reparamende. Musangano uyu uri kuuyawo panguva iyo vashandi vehurumende vari kubva mukuramwa mabasa kwemazuva maviri vachida kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018 dzichiuya dziri mumadhora ekuAmerica. Hurumende yakazivisa nezuro kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kanawo vaMavhima kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Icho hazviri kuti kune musangano uchaitwa nemuvhuro, asi musangano uyu unenge usiri weemergency. Uyu uchange uri musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance. Tiri kuona kuti zviri kunyanyisa kutinetsa panyaya yemari dzatinotambira, inyaya yekuti nyange tikatambira mari yelocal currency, mari iyoyo iri kushaya uremu. Imari iri kuramba ichingodzikira misi nenguva, zvokuti zvinhu zvaakutinetsa. Saka taona kuti zviri nani timbosangana nemukuru wezvemari, timbotaura nhunha dzedu, timbowirirana kuti tozvifambisa sei tichienda kumberi. Nokuti chinonyanyodiwa panyaya dzinotambirwa nevashandi inyaya yekuti mari yandiri kutambira imari iri kunge ichitenga here zvainofanira kunge ichitenga, imari yekuti kana ndichinzi ndinotambira mari yakadai icharamba ine uremu ihwoyo here. Nokuti zvaakuitika iko zvino ndezvekuti muchaona kuti tikawedzerwa mari tinongonzi mari yawedzerwa, sekuwedzerwa kwaitwa izvozvi zvine 100%, asi tikatozotarisa uremu hwemari iyoyo yatinoti value ndichatozotarisa kuti pamwe tinenge tichovinewe situation. Saka tiri kuzoona zviri zvinhu zvinogona kutibatsira kuti tikambotura kune mukuru wezvemari tobonzisisa ivo vachitiudzawo kuti ivo vari kuzvifambisa sei, tichivaudza kuti zviri kutikanganisawo sei uye zviri kutiremera sei, tinovimba kuti tinogona kuda nezvimwe zvinogona kutibatsira.
Tanzwawo vachitaura muparamende pakuparura midterm budget yavo vaMutuli Ncube kuti urumende haisi kuzokwanisa kunge ichibhadhara vashandi nemari yekunze. Zvinhu zvamava muchitarisirawo here, uye munomira papi kana munosara papi nenyaya iyi?
Tanga tichiti isusu tinoda kutambira mari yekunze nenyaya yekuti tinenge tichiona kuti ndo iri kuchengeta uremu yandambotise vhali. Ndo inoramba iri zvairi, haidzikire wakaibata, haizive kuti nhasi ikatenga ichi mangwana haichatengi icho. Saka asiri zvimwe zvezvinhu zvatichataura tichidhiskasa ikoko, nokuti vakandemira tingi mamuchiziva kuti unoziva kuti isusu tanga tichiti titambisei mari yekunze, nokuti tirikuona kuti yedu iyi iri kubhururuka, inobhururuka seshiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane zvatinogona kutaura zvakawanda. Tesu tanga tichitarisa kuti kana zviri zvokuti ivo havana ma$6 taigona kuona kuti zvinoitwa sei kuti isusu mari yedu isadzikire value. Sezviri kuita mamwe makambani vanogona kuti aiwa mari yatakupai ma$ akati, saka pese patii kutambirisa itotarisa kuti reti yapapi tichiramba tichikupai zvichizoita kuti hatirambe tichidzokera patafura kunotaura, asi kuti zvinenge zvaakungoita zvega kuti mari haicharasi uremu.
Tiri kuona kuti musangano uyu uri kuuya muchibva kunge maita mazuva maviri ekurangwa mabasa, kunonzi nevamwe hakuna kubudirira. Zvinokusiya ipapi munhaurirano?
Kuroma mabasa hatingati hakuna kubudirira, asi chinoita kuti vanhu vasazokwanisa kunge vachiita zvinoda mwoyo yavo, yatinoti the right to participate in a strike or the right to strike, inyaya yekuti mukaona muchaona kuti mukatarisa kumashure muchaona kuti muna January, hatingi kubva January kusvika March, takanga tichitaura isusu kuti mari dzevashata tichakwanisa kuti vave kubasa, asi mari dzo dzazowedzerwa. Takazoona vamwe vaakutozonzira suspendwa, vamwe vaakutozoratidza kuti vabatirwa mari. Zvatinotarisa isusu tichiona kuti iyo inoitonzi unfair labour practice, because tinenge tichitarisa kuti vanhu ava vaiita zvinhu vari pasi pemaunions avo anorekognizwa negovernment, uye maunions anenge achitaura negovernment achitaura ndo zviri quarter five, ndo matambudziko akusangana nemamembers edu. Saka hurumende inozi yakazoenda ikanopanisha mamembers. Tikatarisa pane zvinotarisirwa mitemo iriko inoprotektawo vashandi, tichitarisa constitution yedu yezimbabwe, tichitarisa maelo convention, muchatarisa kuti izvozvezvo ndo zvinonzi unfair labour practice. Saka nyaya inoitika ndeyekuti kusaenda kwevanhu kana kuenda kwevanhu hazvichinje mimito iri mumwoyo memunhu. Haugona kuti iwewe wamisa mimito iri mumwoyo memunhu. Izvozvo zvakutotinesa sevamiriri vevashandi ndezvekuti vanhu tinogona kufunga kuti zvinhu zvese zvakanaka, kuti pane yatinoti negative fee yekuti munhu ari kuenda but ari kuunyunyuta, munhu ari kufira kuti ndinoenda kutrike but pamwe ndikaenda ndichabatirwa mari. Zvinoreva kuti mundangariro dzake nemupfungwa dzake tiri pamwe chete, asi nekuda kwemacircumstances nekuda kwezvinenge zvaanokutarisa kuti pamwe zvikazondiwira anotadza kuti adini abude. Zvinova zvinhu zvisingatenderwi kana ichitaura nyaya dzelabour. Ndosaka pachinzi vashandi ndovanoimplementa policy zegovernment, asi vakaimplementa vasingafari, vakaimplementa vachikoti hazvino ndingazvidii, handifungo kuti zvinongafambise nyika mberi.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti bhajeti rakaziviswa nezuro negurukota rezvemari vamutulincuve harina kunyatsomira zvakanaka. Vanodzidzisa commerce neeconomics paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vanoti kuwedzera mari dzevashandi nevari pamudlandigere zvakanaka chose, asi vachiti muZimbabwe mune vanhu vanopfuura mamiriyoni manomwe vanogara muurombo uye vasingawani madhora $20 nemasere pamwedzi, vanoda rubatsiro kubva kuhurumende. Vachiti asi bazi rinoona nezvemagariro akanaka evanhu vakadai rapiwa zvikamu zvinomwe kubva muzana zvebhajeti iri.
Minista anotarisa nezveupfumi hwenyika Honorable Professor Mutulincuve apakurira nyika yatinoti midterm budget review. Chandikati chakanaka kana kuti chakakosha pane budget iyi nechekuti akwidza masalaries evanhu, iyezve awedzera mari kune vakatora mapensions. Asi chandisina kunyanyofara nezvayo ndezvekuti tikatarisa mamiriro ezvinhu izvozvi tichitarisa pamusika zvino zvakwira. Zvino zvakwira kudaro ma salaries ema civil servants angokwidza neyandikati 100% asi inflation honorable minister arikuvuma kuti iri pa 192%.
Manhamba aya akakwira zvinorevei izvi vadlamini?
Izvoreva kuti chero pakukwidza mari yevanhu ichiri kusaririra ne 92% minimum. Ndozva ndisina kunyanyofara. Chimwe chinhu chandisina kunyanyofarira ndikati zvine nekuita neutano hwevanhu yandikati welfare yevanhu angokwidza neka 7%. Yet tinoziva kuti munyika medu vanhu vanodarika 7.9 million they are in dire poverty, extreme poverty. Zvinoreva kuti 7.9 million people avagoni kuwana mari inodarika $28 per month. Izvo zvoratidza kuti vanhu vakatarisira kubatsirwa nehurumende kuti vararame, asi mari yavakaisirwa ishoma tikatarisana nemamiriro ezvinhu pamusika wezvinhu.
Chimwe chamakabuda nacho mubhajeti iri ndechipi?
Chimwe chandikada kutaura nezvekuti achinja yatinoti tax bracket. Hongu chinhu chakanaka chaaita izvozvo, asi tikanyanyotarisisa nekukwira kunoita maprices, iyo tax bracket yaaisa iyoyo idiki, idiki chaizvo chaizvo, idiki chaizvo, zvekuti akaramba achikwidza masalaries evanhu anongovapinza muhigher tax bracket. Zvinove zvinhu zvinoita kuti vanhu vatambure worse than what they were.
Vadlamini, ndechipi chamaitarisira chisina kugadziriswa mubhajeti umu?
Chimwe chinhu ndaifunga kuti achagadzirisa nyaya yemataxes. Ndaifunga kuti achadzikisa especially withholding tax yaakakwidza from 10% to 30%. Iyo inoita kuti zvinhu zvidhure pamusika. Saka ndakatarisira kuti achati as a method of reducing inflation achadzikisa macosts akaita semataxes. Asi generally ndikangoti panopera gore panenge pakuda imwe supplementary budget, nekuti iyi yakatofurwa nemaevents.
Nyanzvi mune zvemari nezveupfumi vachidzidzisa panast vaStevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoyambira veruzhinji kuti vasateerera zviri kutaurwa nevanhu pasocial media pamusoro pezvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti census. Vanhu vazhinji padandemutande vari kutaura vachishora ZimStats pakubudisa uwandu hwevanhu munzvimbo yeward 20 kumatobo, vachiti munzvimbo iyi makaverengwa vanhurume makumi masere nevashanu pasina kana munhukadzi umwe chete. Pasocial media vanhu vanoti ichi chiratidzo chekuti ZimStats iri kunyepa ichibudisa uwandu hwevanhu hwekunyepa. Izvo vanoti zvinobatsira hurumende kubira musarudzo dzegore rinouya. ZimStats inoti hapana ane musha munzvimbo iyi, asi kuti vanhu vanouya nemombe dzavo kuti dzifure munzvimbo iyi vachidzokera kunzvimbo dzavo kana mafuro ave kuwanikwa kunzvimbo dzavanogara. ZimStats inoti inokurudzira vane zvichemo panyaya iyi kuti vavafonere kana kusvika pamahofisi avo kuti vatsanangurirwe zvavasinganzwisisi, kwete kuparadzira manyepo pasocial media. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette rine nyaya inoti banga repasi pose kana kuti World Bank rinoti Zimbabwe ine chikwereti naro chinoita bilioni rimwe chete nechidimbu remadhora ekuAmerica kana kuti US $1.5 billion. Uye ndiyo nyika yoga muAfrica yakasarira sure nekutadza kubhadhara. Newsday rinoti sachigaro weNational Railways of Zimbabwe vaMartin Dina vari muchipatara cheparirenyatwa mushure mekupfurwa nembavha dzakange dzakapakata zvombo usiku hwemusi hwechipiri. VaDina vanoti vakapfurwa muGreenville vachangosvika kubva kuIndia vachiti vane kuru mumuviri wavo uye vakamirira kuvhiyiwa kuti ibudiswe. MuNewsday makare, University of Zimbabwe inoti yakwidza mari yenzvimbo dzinogarwa nevadzidzi kubva pamadhora emunyika zviuru makumi manomwe nechimwe 71,000 kusvika pamadhora ekuAmerica mazana matanhatu ane gumi nematanhatu US $616, kana kuti madhora emunyika anokwana kana kuenderana nemadhora ekuAmerica awa. Mari iyi inofanirwa kubhadharwa kusvera mangwana svondo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadini kustudio 7 uko kunotinotamba tiri kuno kunyika yeNamibia kuwinduku. Ndode kutaurawo pamusoro paJonathan Moyo. Jonathan Moyo ari kuchema chema nekuti CC haina mastructure, CC yakandiwenga. CC yadai havisi zvoba mukoma Jonathan. Nyaya iripo neyekuti ndimwe mwakawengwa navanhu veZimbabwe. Nepe mwanga muri kuzanu PF paya mwaita zvinhu zvakashata muchiurayisa vanhu vanoita idzamara. Muri involved nekufa kwaanaita idzamara nezvakawanda. Saka mwaakufunga muchiti vanhu veCC wakakuenga. Yavana kukuenga even muzanu PF macho hamudi kuonekwa. Sakei mwakatiza kuenda kunyika yeKenya uko. Munoti vamunangabwa wakakuenga. Yavana kukuenga iwa mwakawengwa nenyika yeZimbabwe vanhu havadi kukuonai. My protector anaona Mugabe asi zvadini zvakapera nekuti ana Mugabe hapasina. Mune nyaya dzenyu dzemwakaita, nyaya dzekutora matower lies muchisa kumusha kwenyuko, nyaya dzekuponda vanhu dzekuuraya vanhu ndo dzakakumirirai. Vamunangagwa chawakaita chete wakamuti makauya madhoketi enyu variyo kumapurisa, munosungwa nemapurisa. Saka moti zvakashata, hamusi kutsvakwa navamunangagwa, hamusi kutsvakwa nezanu PF, muri kutsvakwa nemhomho yeZimbabwe.
Ini ndiri kuno kuNamibia, ndoda kutaura nenyaya yemapurisa, mapurisa eZimbabwe. Chinorwadza ndechekuti ezvine zvana Job Scala vari mujeri nenyaya yekunzi vakataura kuti vakauraya More Blessing vatazviona. Handiti ezvine izvi pane akataura weZanu achitaura kuti achauraya vachamisa nemhuri yavo nevese vanosapota chi anosopota Triple C. Vamirira, mapurisa acho amirira kuzonyorerwa tsamba nelawyer. But ana Job Scala vakavabata vachiti vari kukonzeresa violence kuchitungurisa. Ko ava baba ava vasina kusungwa asi mushure mekunge vataura zvavakataura zvekuponda nekuuraya vozomirira kunyorerwa tsamba naamai mutetwa. Saka ndonyatsoshaya kuti mapurisa apa vane site zvavo zvekutaura kuti maofficials ezana achitaura kuti hatina site ratinenge takarerekera mutemo mutemo. Hapana kamutemo apa, vanogoti mutemo mutemo se vachiita zvokuudzwa kunzi munhu ati zvakati. Vakaona mavhidhiyo acho achitaura asi hapana action yavakatora. Ezvine zvavakuzonyorerwa tsamba ndopovoti tichazviinvestigata. Vakuzotaura mushure mekunge vaudzwa. Asana Job Scala vari mujeri.
Makadi vashamarari vose veStudio 7, noti Mwari ngaakuitei nyasha nokuti udzira news dzechokwadi. But ini chandiri kuchema necho mudhara wavari kutambudza mutongo. Chari kutambudza Job Scala chii? Mhosva yake ndeye chapuchapu. Vachitadza kutambudza vanhu vakasunga vakauraya mukadzi uyu. Wai vachitambudza munhu asina mhosva, but vasadaro. Zita rangu rinonzi Timothy Nyazura. Tiri papitora.
Mazera sei kumkoma wandi aimendiri raiti zvano ndiri kuno South Africa uko. Ndoda hangu kumbotaura zvishoo mavo panyaya yemabhondikoini yakagadzirwa kunyika kwedu uko. Ini handioni kuti chirongwa chine chokuita neveruzhinji asi kuti inzira dzehurumende yedu dzekuzama kutorera vanhu mari dzavo. Izvi takatombozviona kumashure kwazvakaitika uko. Ende vanhu ivavo vanoita mari idzodzo kana vasiri vana vevakuru vari muhurumende, muchaona kuti musi waunozodzokera nechibhondi chavo ichocho kuti uchindovatorisa unosvika uchiudza kuti hakuna mari. Ngationi kuti chirongwa chinogona kubatsira kuruzhinji.
Makadii makadenyi kuStudio 7 uko. Tinotenda chaizvo nenguva yakadai yatawana. Ndinoda kukumbirawo kuziva nekubvunza kuti ko nyaya yemazepu mazep vanhu kuno South Africa yainzi iri kuitwa yaitwa court case newe Helen Suzman yakazomira sei bhozi payakangotaurwa ipapo yanazobvira tazoziva kuti yakapinda here kana kuti asati yapinda. Toda kuziva kuti iye zvezvi yapapi kana yakapinda toda kuziva green outcome yacho kuti yakamira sei bhozi inibe handina kunge ndainzwa nokuiwo kuti yakazopera sei. Sana apa ndokumbirwa kuziva kuti kana yakaitwa yakapera sei kana isati yaitwa iri kupinda rini kukuti kwachoni. Ndizvo zvandida kuziva izvizvi. Ndatenda hangu ndini kuno kujobheji.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vazivisa kuti pane urongwa pakati peRussia neAmerica kuti nyika mbiri idzi dzichinjane vasungwa. Russia ine vasungwa vekuAmerica vaviri, Paul Whelan naBrittany Griner, vari mujeri muRussia. Griner akasungirwa zvekupinda muRussia nezvinodhaka zvisingabvumirwi, uye Whelan akapiwa makore 16 mujeri achipomerwa mhosva yeusori. Ukuwo America ine musungwa wekuRussia umwe chete ari mujeri muAmerica anopomerwa mhosva yekutengesa zvombo zvehondo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Varume vaviri vaimbove mapurisa vakasungirwa rufu rwaGeorge Floyd mugore ra2020 vakapiwa mitongo yavo nemusi wechitatu sondorino. Vaviri ava, Alexander Kuyang naTou Tao, vamwe vechikwata chemapurisa vakapomerwa mhosva yekuuraya kana kukonzera rufu rwaGeorge Floyd muguta reMinneapolis mudunhu reMinnesota. Vaviri ava vakatongerwa kugara mitrongo kwemakore anosvika 3 paine mukana wokubvisirwa imwe nguva kana vakazvibata zvakanaka mutirongo. Pakafa George Floyd kwakava nekuratidzira kukuru muAmerica nedzimwe nyika pamusoro pekubatwa zvakaipa nemapurisa kwevanhu kunyanya vanhu vechitema. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaInnocent Ndenda nezvenyaya iyi.
Tinopa kutenda nenyaya yekuti parakidzwa kuve nejustice nenyaya yekuti vanhu vatema nguva zhinji pasi rose tatine kakubatikana nekuurayiwa kwakaita mukomana George Floyd. Tinozoti mutongo pamwe unogona kusazobuda zvatatichida, asi tatinofarira iclosure yekuratidza kuti mutongo watoitwa ende vanhu vakazonosungwa. Hazvese hazvingazobude madira atinenge tichiita, asi tinotenda nevanenge vaita basa nekuti vanenge vaona zvakakodzera kuti mwaka iyo iitwe. Zvino zvinhu zvatofanira kutedza pasi rose kana kune nyika dzedu dzekuzvarirwa kuti tinge tichikwanisa kuti justice, we recon justice kuti iwe iripo pane nyaya dzese dzese dzine closure. Hatidi nyaya dzisingaperi, iya makore anokwana kuita matatu asi tiri kuona kuti yawana closure mushure mekunge yagarirwa kwemakore akawanda. Zvinove zvinotambudza kumusha yekwedu nenyaya yekuti dzimwe nguva hatikwanise kuzoita closure yedzimwe nyaya. Tine vanhu vakatsakatika kana kuti vanhu vakafa, vamwe tatokanganwa kana nemazita avo, asi closure yenyaya yavo hapana. Saka we need kuti tiite recon, especially maracial injustice iwaya kuti ava anogadziriswa zvichionekwawo nepasi rose. Aya, tinozvitenda.
Imiwo semugari ari muno muAmerica, muri kuona here kubva paitika chiitiko ichi hukama pakati pemapurisa nevanhu kunyanya vechitema hwakavandudzika kana kuti zvichingori zvakaita zinyekenyeke?
Kutaura idi zvinoveneka kusanduka karipo, plus tinotendawo nyika dzine idzi nenyaya yekuti vakaona zvinhu zvadai vanoedza kuisa dzidziso mazviri enezwa police reforms mamwe ako and ma police awareness programs, ekuti vanouya vachisangana nevanhu mucommunity. They are now working kuti vajairirane nevanhu isave cat and mouse. Saka zvinove zvinhu zvakanaka chaizvo, hazvingazoite kuti titi zvaperfect, kune pamwewo zvinowanikwa zvichinotsvedza. Asi tinotenda neizvozvo nenyaya yekuti zvabetserawo kuti ukama hwemapurisa nevanhu hunge vachinoshandidzana, vazive kuti vese vanhu ende vese vari kuda justice, varikuda peace. Saka zvinove zvakanaka izvozvo.
Ndopedzisirawo nekutsvagawo zvangu kuti ivo vana venyu vari kukurira muno muAmerica ava vekumusha vari kuzvinzwisisawo here chiraramo chirimo mukati menyika ino kusiyana kwachakaita nechiri kumusha?
Tinotenda zvinove zvinhu zvakaoma nenyaya yekuti vakurirawo mune imwe environment, asi hatingavashore. Tinotenda madzimai, kune madzimai ane bandiko ravakatanga rinonzi Ziva Kwawakabva, vari kutrayawo kuti vana vange vachiita masummer camp edu ekumusha. Kuno kune masummer camp panguva yekuvhara iya anoitwa kana vana vasiri kuzvikoro. Saka vari kuedza nechose kuti vana vange vachinoita masummer camp ari eshona vachisangana kana kuti eshona nendevere, because tine mari zvima iri kuti vadzidze kwavakabva, the origin yevabereki vavo. Saka zvinove zvinhu zvichiri kutanga, asi isu tese tine kurudziro tiri kuno kuti tidongoitawo zvinoita maIndia, kuti nyango vana vedu vave vemuno asi vave vanozivawo kwatakabva, kune dzinde ravo. Zvive zvinofadzawo.
Ndinokutendai vantenda nenguva yamatipa.
Aya, tinotenda nenguva yenyu yamatipa, asi tinongokurudzira kuti vanhu ngave vane rudo nerugare, vave vanogara vari pamwe, kunyanya kune kwedu kwekumusha. Tive tinogara tine rudo nerugare.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaInnocent Ndenda vachitaura parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende maviri achaita musangano wemihoro nevashandi vehurumende nemusi wemuvhuro. Imwe nyanzvi mune zvemari nekutengeserana inoti vanhu varombo muZimbabwe vanopfuura mamiriyoni manomwe asi havana rubatsiro rwavakapiwa mubhajeti rakaziviswa nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.